siriku tichumwa vashandi vari kunyunyuta pamusoro pezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti hurumende haifaniri kunga ichingotema zvirango zvakaita seichochi isina kutaura navanhu vakasiyana siyana vane chekuita kana kuti vangakanganisika kana kuti vangabatwa nezvirango zvehurumende. Chechipiri ndechekuti ivoyo mutemo wezvirango zviri kuda kuti zviitwe mutemo zve2% tax zviri kutarwa nehurumende isina kutarisisa kuti zvinokanganisa sei mapoka akasiyana siyana semapoka evashandi, semapoka ezvemabhizimusi. Isu mukutarisisa kwedu tiri kuona kuti zvinotikanganisa zvakanyanyisa, uyezve zvinokanganisa mabhizimusi kuenda mberi. Saka tiri kuda kuratidzira tichiratidza hurumende kuti imise chirongwa ichi cheiri kuda kutara semutemo, uyezve vatange patsva kutsvakurudza nekuongorora vachipa mapato nemapoka akasiyana siyana nguva yekuti vataure kuti nemhaka yei chirango ichi chisingafaniri kuenderera mberi.
Sangano renyu charinoda kuti hurumende iite kubva pari zvino chii?
Isu tiri kutarisira kuti hurumende inofanira kudzima zvachose zvirango izvi zve2% tax, uyezve tinoona kuti isu sevashandi tine zvirango zvizhinji zvetax zvatinobhadhara. Mari yetinotambira isati yauya muruoko rwedu inobviswa mari yepay as you earn. Yapinda muruoko rwedu inobatwa zvepose patinoshandisa pese tinobhadhara inonzi VAT. VAT kana tapedzazvo mari inosara patinoishandisawo nekugara mumadhorobha tinobhadharazve mamwe matax akasiyana siyana. Saka tiri kuona kuti pawedzerwe zveimwe tax zviri kureva kuti hurumende yaakutora mari yese, chidimbu chikuru kwazvo pane mari yose inoshandwa nevashandi, posara mari shomanana isingachakwanisi kuti tigare zvakanaka sevashandi.
Harisiri basa rehurumende here kudzika mitero?
Dai hurumende yakatibvunza isati yaisa mutemo takaibatsira, nokuti mutemo unofanira kutarwa vanorarama munyika vambobvunzwa kuti vanoonawo sei izvo zvisina kuitwa nehurumende.
Kuratidzira kwamunoita uku kuchava kwemhando ipi?
Isu tichati kumadhorobha makuru anoti kuBulawayo, Vamutare, Masvingo, Chinoi, Kugweru nekuHarare, tichange tichikokorodza vashandi kuti vauye munzira nemumigwagwa tiende pane mahofisi makuru ehurumende mumadhorobha imomo, tichinopa petition yatinopa kuna resident minister weguta rimwe nerimwe. Asi muHarare tichinopa petition yedu kuna minister wefinance Wamuchuli Ncube, tichiratidzira kuhurumende kuti mutemo uyu unofanira kumiswa usatombotarwa mudare reparamende. Pamberapo kana ikasaenderera mberi tichange taakuita general strike yekuvhara makambani, yekuvhara madhorobha tese vashandi, tichiti kusvikira mutemo wabviswa hatisi kuzoshanda. Saka ndo zvatinyange tichiita musi wa11 Oktobha kumaguta ese akasiyana siyana.
Sangano reZCTU riri rega here mukuratidzira uku kana kuti pana mamwe masangano akasiyana siyana muchange muchiratidzira nawo?
Isu tasheedzera kuratidzira uku zviri pamutemo nebumbiro redu remutemo nehurukuro dzatakaita navashandi seZCTU. Asi tiri kuti mapato ose nezvipoka zvose zvinomirira vashandi zvitarisise nekuuya kunyaya iyi, tibatire pamwe chete. Hatisi kuti isu tega ndisinofanira nga tiri panyaya iyi, asi tiri kuti mapoka ese evashandi nokuti tose tichakanganisika zvakafanana. Saka tiri kukoka mapoka akasiyana siyana, machechi, mastudent movements, vose vanoda kuti tibatire pamwe chete. Takavakoka tichiti nyaya iyi ndeyemunhu wese, munhu wese munyika ane kushanda kwaanoita, uye ane kukanganisika kwa anoita nenyaya ETEX. Saa unge tisibatana ne mangu mapuka osa anoda kufamba nesu.
Kuti kuratidzira uku kusaenderera mberi nemusiwe china. Chisha munoda kuti hurumende iite.
Hurumende inofanira kutaura pachena kuti zvirango zvayakatara zve2% tax abviswa. Yotiudzazve kuti kubva zvinokuenda mberi paakufanira kunga pane hurukuro maringe nezvirango zvekuronga kuti nyika ingabudirira sei neupfumi hwenyika any economic development policy inofanira kuti idzorwe kuTNF kutripartite negotiating forum vanhu totanga tataura toonesana zvakanaka nezvakaipa zvemutemo mumwe nemumwe kana zvezvirango zvimwe nezvimwe zvingada kuitwa kuti nyika iende mberi.